chekutanga mai vavo vatakaviga ipapo vanga vaine chigaro kuMDC Rinyuka. Mai vatoende kuno director general wepati yedu mushandi weMDC Rinyuka. Iyo mai ndo vanga vari secretary for recruitment kuhera West. Vanhu vakataura vakapa maspeech parufi ipapo vanga vari vanhu veMDC Rinyuka. Hatina kumboona vanhu vekobato rekwavatsvangirai vanga varipo. Takangonzwa kuti vatsvangirai vakasvika vakabata maoko vakaita 10 minutes vakadzokera kumba kwavo full stop, hapana chimwe chakaitika.
Tataura nevanoitwa vamakuise vanoti ivo pachavo ndo vakasimuka vachitomisa vamangoma kuti vasatuka vatsvangirai.
Kudzidza rekwamakuise tinoziva kune Paul Makuise uyo akatakambonge takadzinga mubato redu mushure mekunge tamupomera mhosva yekudyidzana nevasori kana kuti maCIO. Havana kana kukondesta decision yatakavadzinga ndiyo yekuti musori endi parufu rwemarinyuwa tinoshaya kuti vane gononge vakauya vachitsvaga sii ipapo nekuti munhu akafundwa anga ari munhu werinyuwa vana vacho vanhu verinyuwa saka vamakuisire vanogononge vakauya vachitsvage ipapo. Tsvangirai wakauya parufu ipapo sekuti muzukuru wekushone endi wakauya achiita 10 minutes achibva aenda, hapana zvimwe zvakaitika.
Vamakuisi vanoti vakauya parufu nekuti munhu akashaya munhu avanga vachidyidzana naye uye vemudunhu rimwe chete.
Kana akauya semuvakidzani kana semunhu wemudunhu iroro haana kunge akatombocherechedzwa kana kuzikanwa kuti wanga aripo zvachose. Ende hatina kana kutombopa mukana kana kumunhu wekuMDC tsvangirai. Kudai tsvangirai akanga aripo semuzukuru takatomupawo mukana but takatobvunza kuti pano ukama here tikavashaya.